Athink chirongwa chine measures akanaka mazhinji acho. Chirongwa chiri kutraya kuaddressa mamwe matambudziko atiri kusangana nawo nyaya dzezvemari muZimbabwe. Hongu tinozwa kuti pari zvino tiri kushandisa mari yekunze, saka mandatory policy yedu haina simba rakanyanya nekuti hatikwanisi kunge tichinyanya kuinfluenza mari inenge iri muekonomi yatingati money supply, uye hatigoni kunyanya kuinfluenza interest rates. Saka I think pane machallenge ipapo, but wataurawo mamwe mamezure anosanganisira nyaya dzekuona kuti mari yakanyanya kuwanda inge ichibuda muekonomi. Wataura kuti tina about $1.8 billion mari yabuda through patinoti pachirungu illicit capital flows. Saka wakuunza matanho ekuti vange vachirwisana nedambudziko iroro, nekuti rinoafekta mamirire zveupfumi. Kana mari yakawanda iri kubuda pasina mari yakanyanya kuwanda iri kudzoka kutsiva inenge yabuda, zvinoafekta macroeconomic sustainability, zvinoafekta external sustainability. Varotaurawo nezvenyaya yetransparency mukutengeswa kwemadiamonds. Sezvamunoziva, makore maviri kana matatu apfuura hapana mari yakanyanya yanga yawanikwa nenyika kuburikidza nekutengeswa kwemadiamonds. Saka matanho awataura ekuti mari inge ichipindira kuRBZ anogona kuitawo zvakare kuti muwe netransparency munyaya idzodzi dzekutengeswa kwemanguda. Vari kutaurawo nyaya zvekare yekuti mitengo yemari kana tingati cost of borrowing money inge ichidzikiswa namabhanga.
Asi vamwe ka vanoti chinonetsa ndechekuti panopihwa hwaro hwakadai hwekuti upfumi hwofambiswa sei, asi kuzozviita ndo kunonetsa. Muri kuona paine zviri kuchinja irapa?
Iroro idambudziko rakanyanyisisa rinokonzerwa nezvinhu zvakawanda, nyaya dze even lack of political will necommitment.